kuonesa kuti ihurumende yavamunangagwa vari kuti havanei nezvinoitwa nemapato anopikisa hanzi kupokana ndokusanzwisisana nokurwa kurumende MDC Alliance MDCT hazvinei nezvezanup f chingange chiri chokwadi hacho kana zuva rakabuda kwakajeka asi tinoziva kuti nyaya yekuparadza mapato anopikisa ragara riri basa rezanup f ndochinangwa chavo ndosaka ndivandabvisa matema danda dana apm oyo nana tafadzwa mugwadi vachigara vachitaura isusu sehurumende yezanup f totonakidzwa nokutonga tiri toga iri one party saka hazvityise kuti zanup f nyange ichiramba kuti vada kuparadza MDC Alliance vari kushandisa matare kushandisa mitemo isimo mubudiro wemitemo kuti vaparadze mapato anopikisa hazvifambirani nemaparty democracy izvozvozvo
asi katinonzwawo vamwe vanoongororawo zviri kuitika mune zvematongerwo enyika vangwenya vari kuti vanopikisa vacho vakangoitawo zinyekenyeke zvinogona kuita kuti mhepo dzipindewo
hapana mapato anopikisa akabatana muno munyika zvese zvakaitika ukaenda kusouth africa ndokwakuda vana cop vana eff ukaenda kukinya vaka hapana bato rinopikisa rinoba iyo zanup pate zvavo yokuna 1963 vakabuda muzapu saka mukanzwa vanhu vachitaura vajoka kambotovataura kuti hanzina vangu yachibuya ndipo kudzidzisai ichi yepolitical opposition hapana mapato asingapatsanuki asi bumbiro remutemo haripangu rishandiswe nebato riri kutonga kuedzesera kuti zvinhu zvacho zvinge zvichikanganidzika saka kupatsana kwamapato hazvina basa asi kana hurumende ichishandisa mutemo ichichiwo MDC Alliance harisi bato ndiriro bato rakanyoreswa nedhinde electoral court riro bato rakavhoterwa navanhu paballot paper zvokuratidza kuti zanup f yokushandisa mitemo isiri pamutemo kukanganisa zviri mapato aiwa ini icho handi chokwadi vajonga